government. Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri chivapu 16 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Mashoko anovhundisa nokashamadza ruzhinji rweZimbabwe nezvavakaona zvichitaurwa navanhu mumadhokumendari mana ese eAl Jazeera.
Bazi reFinancial Intelligence Unit yeRBZ inoti haina umbowo wekuti pane uori wakaitwa nevakabatwa mumambure eAl Jazeera, vachitenda kuti vaiba goridhe nekuchenesa mari dzakachena kana kuti money laundering.
Tikatarisa muhondo yerusununguko, Mozambique ndoine nyika dzakatendera varwi verusununguko muZimbabwe kuti vange vachigara Mozambique sebesi.
Mutungamiri wenyika yeMozambique vaFilipe Nyusi vari kutarisirwa kupinda muZimbabwe mangwana murwendo rwemazuva matatu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Financial Intelligence Unit, bazi reReserve Bank of Zimbabwe rinoferefeta mafambisirwo emari, rinoti ongororo yarakaita inoratidza kuti hapana umbowo wekuti vakaitwa uori nevanhu vanomwe vakadomwa neAl Jazeera kuti vakabvuma kuti vari kuita uori mukutengeswa kwegoridhe nekucheneswa kwemari dzakasviba kana kuti money laundering. Mukuru weFinancial Intelligence Unit vaOliver Chipesere mumashoko kuvatori venhau vabva vazivisa kuti midziyo yevanhu ava nemari dzavange vanzi vamire kushandisa dziri mumabhanga vakwanisa havo kudzitora. Vamwe vane mari dzavange vambonzi vasatore vanosanganisira vaClopas Chidodo vanoshanda neCivil Aviation Authority, vaDavid Chiroji veimwe kambani yeRBZ inonzi Yorex, vaFrederick Kunaka veimwe kambani yeRBZ yeFidelity Printers. Vamwe vakadomwa neAl Jazeera asi vasina kuferefetwa neRBZ vanosanganisira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vemhuri yavo uye muzvare Henrietta Rushwaya, mukuru weZimbabwe Mining Federation. Asi mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba vakati zviri kutaurwa neAl Jazeera kutungana kwembudzi. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDevry University muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha.
Mashoko anovhundisa nokashamadza ruzhinji rweZimbabwe vachitarisa nezvavakaona zvichitaurwa navanhu mumadhokumendari mana ese eAl Jazeera, ava vokuReserve Bank, bazi reFinancial Intelligence Unit vanoongorora kufambiswa kwemari, vanoti ivo vakazobatana namapurisa anoongororawo nezvemari izvozvo vakaona kuti hapana wakaita mhosva. Asi mavonero andinoita ndokuti Reserve Bank, bazi reReserve Bank iri nevamapurisa vanotarisa nezvemari izvi vaitarisa mhosva dzinogona kunge dzakaitwa mari dzichifamba nomugwara kwaro romumabhengi. Ndosaka vakaenda ivo vakandofriza kunofana kuti mari dzavo dzibatwe kumabhengi uko vachiongorora. Asi madzivira atinoita isu ndokuti zvaitaurwa neAl Jazeera zvaitaurwa zvizhinji zvacho zvemari dzisingafambi nomumabhengi. Saka Reserve Bank yaitarisa zvatikati zvinhu mhosva dzakaitwa zviri fomo, asi AlJazeera dera yakanga ichitaridza zvinhu zvizhinji zvacho zvisingaiti kumabhengi ndiyo inonzi money laundering iyoyo
mhosva dzacho dzinonzi dzaipagwa nemhando yokuti hadzitogoni kana kutevererwa kunzi paparwa mhosva dzinonge dzichimbovigwa seiko mari idzodzi dzinosvika pakushayikwa zvachose kudai
basi zvatinoziva isu ndozvokuti tichitarisa dzimwe mari dzakambobatwa dzikanzi izvo mumwe mutungamiri wembo wezimbabwe wabirwa briefcase ine mari yaisvika kuma 800,000 US dora kumba kwake kunokwa zvimbo zvinoratidza kuti mari idzodzidzi dzirimo mudzimba dzavanhu reserve bank haina kukwanisa kunotarisa mari dzine dziri kudzimba dzavanhu nokuti hakuna mutemo unoti iinde kudzimba dzavanhu
vekunze kwenyika vamwe vaitaurawo zvavaiona nezvavainzwa vane simba here rekuramba vachizoita tsvakurudzo pamusoro penyaya idzodzi kana iro bhanga renyika ratotaura kuti vari kuona sepasina mhosva
simba vanenge vasina rokuti vachizouya kuzimbabwe vati ko mhosva dzakaparwa dzemari muzimbabwe ndedzipi nokuti reserve bank inenge yatozvivhara ikati tapedza ongororo yedu hakuna mhosva dzakaparwa muno muzimbabwe muno kunyaya dzemari dzaitaurwa neLGZ
saka munoona paripo pafira sarungano here munhau dzose dzaitaurwa idzodzi vamwe vaitobuda vachitaura zvavanoita zvatakavonawo nesuwo
ndofunga vamwe vaibuda vachitaura zvavaiita nezvatakavona isu vanenge vachazongopedzerana nokumabasa kwavo ikoko kuti purezidendi vachamira here naprofet anjo nebasa ravakamupa nezvaakataura izvozvo ava vokuairport vava vachagara namabasa avo here nokutaura kwavakaita zvavanoita nokuti hatingati isu vaitaura zvemanyepoka vaitaura chokwadi saka zvinogona kunge zvisina kupera asi kuti kumabhangi uku kureserve bank uku nekumapurisa uku
avo vanga vari nyanzvi yezveupfumi vachidzidzisa kuDevry University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio muno muAmerica neStudio 7 sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera tabatawo gweta rakarerekera kubato reZANU PF Dr. Simba Mavaza kuti tinzwewo divi ravo
vanoongorora nezvemari vebhanga guru reZimbabwe vanyora tsamba vachitaura kuti hapana nyaya yavawana ingaite kuti varambe vakavhara mabhanga evakataurwa mazita avo mudhokumendari riya rakanyorwa kunzi Gold Mafia
izvi zvinoratidzawo kuti kudini pamusoro penyaya yeGold Mafia yanga ichinetsa iyi
izvi zvinoratidza kuti mutemo muZimbabwe uchiri kushanda nekuti vaongorora vakaona kuti hapana umboo wekuti pane mari yakabuda kana yakapinda muZimbabwe vatarisa maakaundi iwayaya vakaona kuti hamuna mari yakapinda isina tsarukano uyezve hamuna yakabuda isina tsarukano hakuna humwe umboo hunoratidza kuti vanhu ava vane mari dzavakaviga mudzimba mumigwagwa kuseri kweminda kana mumadhunduru zvoratidza izvo kuti Zimbabwe haingomhanya nemheremhere inenge yataurwa nevatori venhau vane vaongorori vanoongorora kuti zviri kuitwa apa izvi ichokwadi here zvine musoro here zvine zvazvinoreva here hatirambi kuti kutaura kwahubert angel kwakanga kune unhubu hunaradada hunundira mutsime husina kutitwasa asi hakuzvireve kuti kune mari dzakabiwa munhu akati ndinoda kuba haasati aba munhu akati ndinoba haana kubatwa achiba angel akati ndinogona kupinza mari nekuiburitsa nekutora ndarama nekuiburitsa zvese izvi hazvina umboo kunze kwemashoko emunhu ane bapu anoda kurwa nebapu rewai
saka apa ndipowo patoperera sarungano here apa zvoratidzawo kuti kudii izvi nenyaya yeGold Mafia iyi
saka zvo zvazvoreva pekupedzisira ndezvekuti Zimbabwe yaita zvine musoro yaratidza kuti dhokumendari realjazira aiwa raingova nhava izere mhepo haina kwayakaenda asi chinofadza ndechekuti vabvuma kuti kana kune vamwe dzimwe nyika vanofunga kuti vanoda kuongorora nyaya iyi ivo vazvipira kuti vakamira kuvabatsira vanenge vainavo kusvikira vasvikawo pavanogutsikana kuti pane nyaya here kana kuti hapana zvikuru seni zvekuti Zimbabwe sehurumende yayo nevakuru vehurumende havasi mukati meuori hwekufambisa mari zvisiri pamutemo uyezve hakuna umboo hwaratidza kuti izvozvi izvi zviri kuitika muZimbabwe
avo vanga vari gweta vakarerekera kubato rezano PF Dr. Masimba Mabaza vari parunare kuBritain. Tichiri panyaya ye Reserve Bank of Zimbabwe governor webanga iri Dr. John Mangunja vanoti ma token egoride avakaparura akatengeswa nemari inosvika mabiriyoni gumi nemana kana kuti 1.4 billion yemunyika. Mumashoko kuvatori venhau vamangunja vakati ruzhinji rwevanhu vakatenga mari yepadande mutande iyi vakatenga nemadhora yemunyika. RBZ inoti nemusi wechina ichange ichitengesa imwe mari yepadande mutande iyi. Vamangunja vakaparura mari iyi vachiti ichadzikamisa dhora remunyika riri kuramba richishayiwa simba. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi nebhanga reIMF vakatoyambira kuti izvi hazvishandi uye zvichatokanganisa upfumi. Mari itsva iyi iri kutengeswa kutangira pamadhora gumi ekuAmerica, $10 pavanhuwo zvavo, asi ichitengeswa nemari inosvika pazviuru zvishanu kana kuti 5,000 kune vemakambani. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara.
Tiri kuona kuti demand yemadigital coins yange yakati kwirirei. Vanhu vazhinji vane a bit of extra or excess Zimbabwean dollars vanga vachi ndo vazhinji vari kutenga ma digital gold coins aya.
Tarisiro yevanhu ndeyekutiwo kudini apa?
Tarisiro yevanhu ndeyekuti chavabatsira kunge vachi preserve value yemari yavo. Munoona nedambudziko rekukwira kwakuchiita zvino nemazimbabwean dollars, Zimbabwe dollar inflation inorikita kuti value yemari yemuno irambe ichiderera. Saka munhu anenge atombowana mari in Zim dollars zvinenge zvichiita sezvino zvinenge zvakanaka kubva wangoishandisa uchitenga either ma digital gold coins kana kutenga even mari yekuUnited States, ma United States dollars.
Zviri kunzi vanhu vatenga matoken aya vakawanda, zvinorevawo kuti kudini izvi?
Havasi vanhu vakawanda of course vatenga, but ivo vatenga vacho vanhu vane mari yatingati surplus Zimbabwean dollars dzavari kushandisa kunge vachiisa mumadigital gold coins. Saka mari yakwanisa kuunganidzwa mari haichisi mari yakanyakwanda zvayo but imari inogona kumbotapudza bit of excess liquidity munyika.
Imiwo muri kuona sezviri kubatsira here?
Madigital gold coins anogona kuwanika some short term stabilization impact, but in the long term kana medium term to long term ana a very significant effect. Takambona even pakauya ma gold coins kuti pakauya akatengwa nemari yakanga yakatwandi zvakabatsira kumboderedza liquidity kana money supply in economy but zvakangoitika kwenguva pfupi. Saka tiri kudarisira kuti stabilizing effect yemadigital gold coins inenge isiri yatikati iri sustainable kana kuti iri a long term stabilization impact, but ingori a short term impact.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vange vari parunare kuHarare neStudio 7. Mutungamiri wenyika yeMozambique vaFilipe Nyusi vari kutarisirwa kupinda muZimbabwe mangwana murwendo rwemazuva matatu. Rwendo urwu runonzi rwakanangana nekusimbaradza nyaya dzekudyidzana munyaya dzezveupfumi nematongerwo enyika. VaNyusi vachange vari munyika kusvika musi wa19 Chivabvu. Mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLivet Mugejo vakazivisa nezvekushanya kwavaNyusi nezuro uye vakati vanenge vachiperekedzwa negurukota rezvekunze amai Veronica Mokamo. Vari kuuyawo nemakurukota ehurumende nevamwe vakuru. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro cheTswane University of Technology muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza kuti tinzwewo mafungiro avo.
Tikatarisa tinoona kuti Zimbabwe ine potential kana kuti yatingati mukana wekuita zvakawanda, mungava mune zveupfumi, mungava mune zvinhu zvakawati wande wande. Saka nyika dzimwe kunyanyanya dziri muAfrica dzine zvekudzidza kubva kuZimbabwe, dzine mukana wekuti vakaita ukava neZimbabwe pane chavangagone kuwana. Saka ndosaka muchiona nyika dzichiedza kuuya kuzoumba ushamwari nekudyidzana nenyika yeZimbabwe.
Ndida kuti titarisise paMozambique neZimbabwe apo kubva kumashure nhoroondo yenyika mbiri idzi imire sei kusvika patare iko zvino.
Nyika mbiri idzi dzine ukama hunobva kure. Tikatarisa muhondo yerusununguko karwa muno muZimbabwe, Mozambique ndo imwe yenyika dzakatendera varwe rusununguko muZimbabwe kuti vange vachigara nekushandisa Mozambique sebase. Kwavaiti vanoenda vonodzidziswa kurwa hondo vouya vachizorwa hondo kuZimbabwe. Saka kubva kare ikoko tinoona kuti ukama hwakaramba huchingoendera mberi. Tikatarisa panyaya dzezveupfumi, Zimbabwe neMozambique dzinodyidzana. Tikatarisa zvakare tine mafuta anotobva kuMozambique chifamba nemupipeline kuuya kuZimbabwe. Saka zvandirikuedza kutsanangura vazininga ndezvekuti pane ukama hwakadzama pakati peZimbabwe neMozambique.
Tinombonzwawo kuti kuMozambique uko kunoitika mhirizhonga pfuti dzichitomboridziranwa. Ushamwari hwakakoshera Zimbabwe here kutamba nenyika dzinombopinda mumatambudziko akadaiwo?
Ushamwari ndinoona sekuti unogona kuparira Zimbabwe njodzi, nekuti kana zviri zvechokwadi kuti vanhu vari kurwisana kuMozambique matororo, atingati pachirungu materorist, anogona kuzoti vachiona kudyidzana iko kuri kuitika Zimbabwe neMozambique, vakanzwa kuti Zimbabwe yatumira mauto mukudyidzana, vanogona kudawo kuzorwisa Zimbabwe vachiti ayo vari kukanganisa zvavanenge vachida kuita iko kuMozambique. Saka ukama hongu tinonzwisa nhoroondo iriko, asi pane zviri kuitika ukama unogona kupidza Zimbabwe muna taisirero.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro cheTswane University of Technology muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vari parunare kuPretoria neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Pepa Naure Herald rine nyaya yekuti vari mumajeri veZimbabwe Prisons and Correctional Services vatanga urongwa hwekuona kuti ndevapi vari kupika jeri vakakodzera kuregererwa kuti vabude mujeri. Izvi zvinotevera danho rakatorwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa rekushandisa masimba avo ari mubumbiro remutemo kuregerera vamwe vari mumajeri. Vakatongerwa kugara mumajeri kweupenyu hwavo hwose, asi vagara mujeri kwemakore makumi maviri vanokwanisa kuregererwa. Pepanhaure padandemutande rezimlive.com rine nyaya yekuti komisheni inoona nezvekuchengetedza runyararo munyika yeNational Peace and Reconciliation Commission kana kuti NPRC inoti nyaya yekushaya mari yakakwana yave kupa kuti itadze kuita basa rayo sezviri mubumbiro remutemo. Vanhu vakawanda munyika vanonzi vari kushora komisheni iyi vachiti haina meno uye iri kukundikana kuita basa. Bepa Naure Chronicle rine nyaya yekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakapa magwaro ekushandisa minda kana kuti mapermits kwemakore makumi matanhatu kune vechidiki gumi kuinsiza kumateveleland south. Hurumende inoti iyi inzira yekusimudzira vechidiki. Bepa Naure Newsday rine nyaya yekuti bato rezanu PF riri kutatarika kuwana vanhu vanouya kumisangano yaro. Izvi zvinonzi zvave kuita kuti rishandise madzishe nemasabhuku kumanikidza vanhu kuenda kumisangano iyi. Vakawanda vanonzi havasi kufara nemasarudzirwo evamiririri vachiti vakarambidzwa kuvhota musarudzo dzemaprimary dzebato. Iyo zvino yave nguva yenyu imi vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 makadi kwese kwamuri matimba nako matadiwa registre maudio yangu apa ne vana veZimbabwe vana veZimbabwe ati zvipo kuvhotera hatimbesa hurumende tsva zvana Mnangagwa zva taneta nemagod mafia vanongoba goridhe ine taut god stress chekwa zvenyika ndo vanokotora vachikutaiwa saka hatione pokuti tavhotera matadiwa tisere nechipati zvisina kana hanya navanhu katenda matadiwa musiri munyasha.
Ya, odie ndoda kuti muisidze kwa kurwa kurya chawe kusisi ndo mwaudzi baya vaya vaimbotungamira urongo wema diaspora chichiwa chisangana vachiyambura na Jobbik vachisangana wa diaspora vachingosangana pa media vaya ndo nguva yavo yekutoti ko zvino manje vachitosangana nema diaspora vachiro vasingakwanisi kuenda kunovhota kumba vakwanisi kuti munhu anokwanisa kuti munhu nemunhu afaunire musha wagogo nemunhu ari kudiaspora saka ukamunhu nemunhu akapromisa musha wa family yekwavo kuti mukaita izvi vanhu vabude kunovhota nemusoro vachinoziva munhu wokuvhotera kuti nyika iende pano na munhu wekudiaspora anenge atoparticipate ipapo saka odini kuva mutoisvita kwavari kuti nguva yavaimanyamanya ino ndo nguva yekuti vamanyamanya vangoti zii yavachatohwikikana ndopavanofanirwa kuti vaite izvozvo manje kuti every diaspora akaparticipata achitaura kuti zivai pekuvhotera hai chero kwakanzwa nobirira hakuna nyombiriko
Studio 7 ndinoona ramayo VOA shona ne VOA ndevene sauze chokwari muZimbabwe momo havana kana pepa havana kana divi vari just neutral andinonzwa kuvane hope in my life nenyuzi zenyu hana give them a love nana chunga nana wande Muno dadi sapa vio ei Studio 7 God bless you all, I love you all.
Magadi enwa kuri Studio 7 Wanatono ntanono kawande Vese ni wangu vese ni watiriri Studio 7 Nungo kutenda ini basara mungu kutipa ni kutisivisa chesha zorgiti wa mwenika. Ya uyao pano nchiribu kutakuta wani. Kwa muna ngao. Tinyari. Tinyari ucho kwa adika. Unawani taka nyara kuda ini mteni esi ya makaisa. Ya kutatipa nukena kutdemonstrata. Nungo maona nge wani utaka pusa. Asli nye kutu makati janiri ratina kutu. Kutarisa emuone we. Mkada kutarisa kuwakuruwe. Yuma judges. Waka dosa malama. Waka mti ngabzo kibai. Waki gara wa shereza. Kuda kumishandisa. Kuda kumunguni kida kujerizirani. Kuda kumunguni kida kujerizema uko shim pati. Waka daku shitasa kumakotu uko. Akuto shanda kamira jese. Kati jese juitika kukondrorwa. Ya malaba. Paswa ima kawana malaba waka dosa wa tepi nyawa ya pia. Ndiku mdosa waka to dosa rewa izu. Katarisa pa maerekeza. Tukwe ndaiwa haya futi. Waka dzore wa izo zukita na malama. Ndoso waka to dzore wa kujone kubiri ya saru. Majaji ya amuru kuona warukupa zungu mbine ma... Warukupa warukuta ura kuti mosha yakamira so yakamira so vakuudzwa zvekuita vakambotaura vanhu kuti tiri kuudzwa zvekuita namwari apa takutotadza kuziva basa redu chairo chairo kuti tikushandirei takaindirei pabasa saka zvakangooma vanhuwo zvakuda kuti munhu wese aende anovhota munhu wese ngaende kunovhotera vachanesa patirikusipi tikapota ndatenda hangu ndiri pajesa
makadii kuashamara reisindo senu ndokutendai ngenharudzo yechokwadi dzemuno kuti ini mwana yemuzimbabwe hambai tovhota kovhota kovhota tese tikaenda tese kovhota zvarupf dzeiende taneta tozovanokuti he bhondi rinotenga bhondi rinotenga petro zavo zvaanotengesa ndiritengesa ngemabhondi vanhuiwo vari kutibhoiwa
makadini vantono mugawandi rambai muchitipa nhau dzakanaka mazuva ose handikuda kutaura nyaya pamusoro paemasoni vamunoti purezidhendi emasoni ana kutanga kuba nhasi usatovhunduka negoridi emasoni wakatanga kare kuba ukaba kare kare iye unozviziva kuti wakaba musoro wechitima akatengesa kuzambia saka nyaya dzekuba idzi hakusi kuba kwaari unototi tirikushanda saka ndo mashandiro ake yavo vanhu vanopurudza vasingazivi zvavanoita vachasvunura vasati vasvunura
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika tokukurudzirai kuti mazwi enyu asarebesa kuitira kuti vakawanda vawane mukana wekuburitswa pamhepo muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica mutungamiri wenyika yeamerica vajoe biden nevatungamiri vemakongresi vari kutarisirwa kutanga hurukuro mangwanani anhasi kuwhite house pamusoro pemuganhu wechikwereti sezvo nyika iri kuramba ichiswedera pedyo nepainofanirwa kugumira kukwereta pasina chibvumirano chiripo musangano uyu waifanira kunge wakaitwa nemusi wechishanu asi wakamiswa kuitira kuti hurukuro dzaiitwa nevashandi dzienderere mberi vakuru vehurumende necongress vachitaura nesvondo vakati musangano wavo waive usati wapera mune zvemitambo tine nyaya yekuti vanoita zvemitambo vanonetsekana nenyaya yekutengeswa kwemitambo inonzi match fixing muchirungu mutori wedu wenhau dzemitambo michael kariati anotipa nyaya inotevera
vatambi vemitambo yakasiyana-siyana muzimbabwe vachitungamirwa nemutambi wetsiva ane mukurumbira charles manyuti vari kuyambira nyika kuti inofanira kusandura mabatiro ainoita vatambi kuti vasapinde mumiedzo yekutengeswa kwemitambo Manyuchi anoti Zimbabwe inofanira kugadzisa zvakasimba nyaya dzemiripo yevatambi kana kuti vanotora nzira yakarasika
pane kuhwina kwekuzvitisa kwoziva kudyiwa kwokuzvitisa vanhu vanavariko nhandaro vanogona kungotengesa nekuda kwokuti mumba hamusi kundipa zvikafu munotengesa ende kushanda nesimba vanoshanda nesimba but pane pamwe pokuti unoshanda nesimba usingaoneki usingaapreciatwi
kutengeswa kwemitambo idambudziko guru rapararira pasi rese nemhaka yekuwedzereka kwekubhejwa kwemitambo mugore ra2012 vamwe vatambi vechikwata chemaurias vakambomiswa basa vawanikwa vaine mhosva yekutengesa mitambo apo zimbabwe yaishanya kuasia asi mukuru wekumahofisi esports and recreation commission muzvari eleta nengomasha vanoti vari kuita nepese pavanokwanisa kubatsira vatambi
tinotenda kuna michael kariati nenyaya yaatipa sezvo nguva yedu yapera regai titarise misoro yenhau dzanhasi bazi refinancial intelligence unit rerbz rinoti harina umbowo hwekuti pane uori hwakaitwa nevakabatwa mumambure ealjazira mtungamiri wenyika ye Mozambique va Filipe Nyusi votarisirwa kusvika kuZimbabwe mangwana murwendo rwemazuva matatu. Tabata tasvika kumagomo echirongwa chanhasi ndokuoneka ine mufaro. Ndini Evans Zininga ndokusiyai muina Chris Gande achikupai nhau dzeIsiNdebele.